Mutamba yenyu muto ii. Vato nimpando kwaka mira tripu sivati. Vamutodi wakachikora mtemo wetarudzo. Nekuita mirishonga. Vachikomi wa mosa yekuri zaputi. Kunengo zavo ze tripu siza eta msangano wazo. Kubigita sa. Vamupando kivati.
Last Musuwa 9 August 2023, Zimbabwe Red Triple C itaenda kuzoezi mitamba ine chinyito cha Energy Mtobi uyo akaridza pfuti pabaraza rano Business Center paida kuuya President Advocate Nelson Chamisa. Takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri akuti asungwa.
Bato reTriple C rinoti rakamhangarira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasendwa parutivi sezvo mupurisa aita nyaya yacho Constable Tapiwa Chiwese vanonzi vakabviswa pavaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector Kuda Kwasha Dhewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi.
Ndotozivisaya kwamabvunzo akudai ndokutototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei regai ndibvunze kubhikita kwacho.
Vampanduki vati kana Zeki akaza kubata nyaya iyi nemazvo vataenda kumatare.
Kari dzirimo mubvunziro remutemo kuti kana kari Zeki karidza futi inofanira kusungwa choenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa.
Mukuru weZeki kubhikita vamaximo machavai vatenda kuti vagamuchira tsamba iyi.
Yeah, just confirmed indi afiya kuofisa kana kuti vauye nayo kwandiri kutoi zvenyuka. Just want to check the code of the list. I will check kuti zvinoda response yange kana zvinoda response from the legal division of the commission.
Chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti electoral act chinoti vane kukwidza havabvumiri kuita mirishonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo wakabatwa vanogona kumisa kukwidzwa musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima asi vanogara vachiramba kuti vakaita mirishonga vachiti bato reTriple C ndiro rakaita.
Petition yawe icharanda iri petition. Isu tisingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nekuti vakatema mota dzedu. Vakaita mhirizhonga muconstituents vari kubvarura maposta edu. But takaramba takapfumbata maoko edu nekuti tinozviziva kuti zveelection izvi izuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yeZimbabwe.
Zvichakadaro sangano rinorira kodzero dzevanhu recommittee on lands reconciliation and development kana kuti CoTrad rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu reMasvingo. Mukuru webasa musangano reCoTrad vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika makumi matatu.
So far political violence report ratiri kurekodha isusu raakuzvidaridza 30 cases of political violence if not 40. Saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa then totarisa kutoona kuti vamwe vari kurohwa toona kuti pane vamwe vari kutoratidzwa musangano hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena pano nezvo.
CoTrad yati iri kuita zvirongwa zvekukurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.